vanhu vari kuno vakasvika pavasvika nedambudziko rakanyanya zvikuru ratisa kumbofungira mukati meupenyu hwedu kana muhistori kana ukabvunza vakuru kuti makambozvionawo here. Zvandiri kutaura kudai chimanimani ito vanhu vatoriko vatori marundi haugoni kubuda muchimanimani nekuti izvo marodhi ese akatorwa nemvura. These mudslides dzaiuya makomo aiondomoka achidonhedza matombo nemad zvichinosvika kuzara dzichitora dzimba dzichizara mudzimba imomo. Vanhu vazhinji vakanga vakarara vakasvikirwa bhozi zvakaitika usiku, saka vamwe vakafira ipo in their sleep ipapo zvokuti marescue teams edu ari kuita basa rinoshamisa zvikuru. Nokuti for the last few days it has just been air operations nokuti there is no accessibility. Vamwe ukanzwa story dzavo ndakataura nomwe baba vakati ndakanga ndakangobata mwana wangu ndakatanga ndakabata two wana akaitwa washed away nemamudslides iwawo nemvura yakasimba nematombo apa umwe wacho waakanga gumisira akabata akazotadza akatorwa akaenda. Iyewo the last one wakatora ndiye wakaona bhodhi yake vakagona kumuviga asi vamwe vatatu vese vamwe vaviri ane vana vanga aina vana vatatu vamwe vaviri haasati atombozikanwa kuti kana vakafa mabhodhis avo ari papi. Saka ndonyaya iri kunyanya kurwadza mhuri unongoona misodzi chete kana uchiteerera ndine hama dzanguwo ndokumusha kwangu uchiuya dzinodzichema kuti seneta mutsvangu vana vakafa seneta mutsvangu ndakaedza kuti ndingaseve mwana wavo asi zvakatadza nokuti madhaka acho aiuya achizara dzimba achizi zvokuti kana kufamba kunenge kwakunetsa ava vana masoja edu nemayouth nevamwe vakadaro vari kufamba netsoka long distances kuti vafambe maareas imomo paive nemba pesipesi vachiedza kutimba kuti vabvise vachibvisa marabhole ivo nemadebris kuti vaone kuti vaone ende vari kuona vanhu akafa 3 meters deep pane madhi yega yega vachichera vachichera vari careful kuona kuti vatore vanhu vagovaviga zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti pane imwe mitumbi yakati wandei yave kuvigwa kuMozambique, sei pakutorwa matanho akadai?
Vamwe vari kuonekwa mabhodhisi avo vatoo kuMozambique vasvipwa nemvura kusvika kwese uku kuMozambique ende machisi ekuMozambique vatoona kuti vaona madead bodies vakaona kuti havangarambi vakangochengeta vakaviga zvakanaka. Ende chetinotenda chikuru ndechekuti hanzi vaitora mapicture mabhodhisi avaitorawo for identification later.